Zuwa iri rakasendekwa parutivi nesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations makore maviri apfuura pasi rose richibatana kurwisa denda rehuori uhwo hunonzi neUnited Nations hwatambudza veruzhinji. Vachitaura pagungano rekucherechedza zuva iri mumasvingo nhasi, mutevedzeri wasachigaro wezek vakuziva murapa vakurudzira vanhu munyika kuti vaite mukomberanwa kurwisa dambudziko rehuori kuti hupere munyika.
So it's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huori, nekuti chinhu chinopondwa hachimuki, chinofa. Ngatipondei huori.
Vakuziva vati huori munyika huri kuita kuti vanhu vakawanda vanonge sose nemuromo, nekudaro vanhu vanofanira kumhanara nyaya dzehuori vasingatye kuti hupere. Vachitaurawo pachiitiko ichi kurukota redunhu remasvingo, vaEzra Chadzamira vati hurumende iri kubatana nemamwe mapazi akasiyana-siyana kurwisa huori munyika kuti vanhu vawane raramo yakanaka. Vati nyika yakagadzira mitemo yakasimba yekurwisa huori uye yakaisa komisheni yeZEC nematare anotonga nyaya dzehuori senzira yekurwisana nedambudziko iri.
To be able to fight corruption in our country.
Kuti tirwise huori munyika, hurumende yakagadzira komisheni yeZEC uye ikaisa bazi reprosecuting authority rekutonga nyaya dzehuori, uyezve mutungamiri wenyika akagadzira bazi respecial anti-corruption unit pamwe neimwe mutemo kuti huori hurwise hupere.
Asi vemamwe masangano akazvimiririra vange vari pagungano iri vanoti kurwisa huori munyika kuchanetsa, nekuti hunotangira muhurumende kunyanya kumakurukota ayo anopinda basa nezvematongerwo enyika. Vachitaura nestudio 7 parutivi rwegungano rekucherechedza zuva iri, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reTransparency International Zimbabwe kana kuti TIZ, vasamewo matikiti vati nyika yeZimbabwe ichiri kusaririra shure munyaya dzekurwisa huori.
Isu seTIZ tinoona kuti pane yatinoti Corruption Perception Index, mazuva aipfuura aya makore apfuura taitoskowa mazvibodzwa zvakati wandei, asi gore ratopfuura takaona turamba tichiderera kutaura kuti huori huchakatekeshera muZimbabwe edi.
Vati huori munyika hunowanika pakasiyana-siyana kunyanya mumapazi ehurumende, kuzvipatara, muzvikoro pamwe nekumatare edzimhosva, izvo zviri kuita kuti vanhu vatambure. Izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wekumashava vaJohn Piri avo vanga vari pamusangano uyu vati huori huri kutadzisa kuwanisa vana vavo mabasa munyika.
Panyaya yecorruption iri kuitwa nhasi zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo kuti zero tolerance pacorruption, but at the present moment corruption muno mundoma yakanyanya kuti one day.
Nyika yeZimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi dzine huori hwakakwiririsa pasi rose, izvo zvinoita kuti vanhu vatambure kunyange hurumende nebato rinotonga reZANU-PF zvichipomera mhosva iyi kuzvirango zveupfumi zvavanoti zvakatemerwa nenyika dzekumavirira. Kucherechedza uku kwanga kuchiitwa pasi pedingindira regore rino rinoti United Nations at 20 years uniting nations against corruption. Sangano reUnited Nations rati pasi rose rakatarisana nezvimhinga mupinyi zvakaomarara zvinobata mazera ose. Zvimhinga mupinyi zviri kutadzisa budiriro nekugadzikana kwevanhu pasi rose. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.